The following program is Music Time in Africa, for broadcast on Sunday, August 21st, 1977. It's Music Time in Africa. Hello there, friends. Welcome back. I'm Sue Moran with another program of traditional music by some of Africa's finest musicians and cultural groups. The recordings I have for you will be songs and dances from Rhodesia, featuring the different styles of music making by some of the various peoples in that country. I'm glad you're joining me today. So let's get underway now with Music Time in Africa. This first recording is music of the Karanga of the Chibi district, just west of the Zimbabwe region. It's music to accompany a folk dance called Gawo, and is a very good example of the typical singing style of the Karanga, especially the yodeling by the women. The singing is in the Mari dialect of the Chibi district. Because of the vast literature and archaeological research material available on the Zimbabwe ruins, history of the various groups of people in that region is placed at about the 8th century AD. Traditional literature is expressed in clan histories, folk tales, and proverbs, and these are numerous and very rich in detail and dialogue. The inhabitants of this region have a high reputation for their musical compositions, both vocal and instrumental. Praise singing is a highly developed art form, but there is a wide range of other types of music, war songs, hunting and work songs, love songs, and an endless number of ceremonial songs, all accompanied with dancing and various musical instruments. Here's a medley of two songs by a group of Karanga women from the Chibi district. The singing is done in the Duma dialect.
Andiza guta,
Karanda guta
njalo mai. Andiza guta,
Karanda guta
njalo mai. Andiza guta,
Karanda guta
njalo mai. Andiza guta,
Karanda guta njalo mai.
Kaka.
Kina mwa koma na babiri bana munhu mumwe vakaona vakadzi vavo mukoma wakanga achochora mukadzi womununʼuna imwe zuva vakaenda kundovhima ndokuvone mbira mukoma akati kumununʼuna pinda ndokusiya apfigira munununʼuna zvino munununʼuna wakaimba achiti sarunde sarunde isarunde sarunde isarunde sarunde mukoma wangu kutsungwe mwoyo wakasiya ndipfigira ndichingaryira mukunda zumba mukunda zumba ndidi naye unorotora mukweno wake kunda zumba ndidi naye saka rake rinenge mwedzi zuva dzake dzenge mahapa mine yake nge mukaka nembwa dzangu dzapere kufa yango zara tengerindana nderunde kwakundege nderunde kwakundege nderunde kwakunde isarunde sarunde isarunde sarunde mukoma wangu kutsungo mwoyo wakandenambira mugomo ndakusiya ndipfigira ndichingaryira mukunda zumba mukunda zumba ndidi naye unonotara muchapa wana saka rake rinenge mwedzi era dzake dzenge mahapa yangu dzapere kufa yanga dzara tengerindana nderunde kwakundege nderunde kwakundege nderunde kwakundege nderunde sarunde isarunde sarunde mukoma wangu kutsungo mwoyo wakasiya ndipfigira ndingaryira mukunda zumba mukunda zumba ndidi naye unonotara muchapa wana saka rake rinenge mwedzi nyara dzake dzenge mahapa nembwa dzangu dzapere kufa yanga dzara tengerindana nderunde kwakundege nderunde kwakundege pakafira saranga neipapo.
The Zezeru of Rhodesia live in the central part of the country and are also a very musical people, as you will see now in this recording of a medley of five folk songs performed by a group of young Zezeru men accompanied by drums.
Chaenda mudondo ye
Chaenda mudondo
In the ancient ruins of Zimbabwe, parts of an ancient type of mbira, hand piano, were found. Probably the type known as dzavazimu, the oldest known form of mbira to be played by the various peoples of Rhodesia. The journals and diaries of early traders and travelers reported that in ancient days, tribal chiefs kept large mbira bands as part of the royal household. Today, the popular type of mbira is the njari. In this recording, a 29-note njari accompanies the songs for traditional dances known as charanga and mashawi.
Chiremba bayi wane Zaiwe, Chiremba Baikana, Chiremba Baikana, Chiremba Baikana, Chiremba Baikana, Chiremba Baikana, Chiremba Baikana,
Chiremba Baikana, Chiremba Baikana, That's not that one, the daughter of Father, and that you was rather. Sakadi got us a good time of passing those.
Chiremba Baikana, Chiremba Baikana,
That was traditional dance music played on the Injari hand piano. The Manyika of Rhodesia live in the Makoni, Inyanga, and Umtali districts, as well as in various areas in Mozambique. Manyika songs have their own distinctive style, as you will notice in this next recording. It's a medley that begins with a threshing song, heard in most villages during the late autumn. The second song is music for the installation of a chief, with rattles and hand clapping.
Kwanga Sanyama.
This final number on today's program of Music from Rhodesia is a medley of four Zezeru folk melodies by a choral group from a teacher's training college.
Vakanakidzwa nokufamba kwayo. Vakafunga kuti vaimbire rumba vachiti. Pim chinanga, pim chinanga,
rire rire chinanga.
Pim chinanga, pim chinanga,
rire rire chinanga.
Takaona watai chifamba
dzuta rire chinanga.
Tikati taona mukaranga
dzuta rire chinanga.
Pim chinanga, pim chinanga,
rire rire chinanga.
Pim chinanga, pim chinanga,
rire rire chinanga.
Takaona watai chifamba
dzuta rire chinanga.
Tikati taona mukaranga
dzuta rire chinanga.
Pim chinanga, pim chinanga,
rire rire chinanga.
Pim chinanga, pim chinanga,
rire rire chinanga.
Takaona watai chifamba
dzuta rire chinanga.
Tikati taona mukaranga
dzuta rire chinanga.
Pim chinanga, pim chinanga,
rire rire chinanga.
Pim chinanga, pim chinanga,
rire rire chinanga.
Takaona watai chifamba
dzuta rire chinanga.
Tikati taona mukaranga
dzuta rire chinanga.
Kuwe kuwe ngoma, kuwe kuwe ngoma, chingoma, chingoma, kuwe ngoma, kuwe ngoma, chingoma, chingoma, kuwe kuwe ngoma, kuwe kuwe ngoma, chingoma, chingoma, urungoma, urungoma. Chingoma, chingoma, kuwe ngoma, kuwe ngoma, chingoma, chingoma, kuwe kuwe ngoma, kuwe kuwe ngoma, chingoma, chingoma.
Kari kari. Waiwa ne mukadzi wakaenda kundotsakura mangwanani. Uyu mukadzi waiwa ne mwana waigara achimutambudza. Masikati wakaona Suro achipfuura, wakamukumbira kuti angamuchengetere mwana wake here. Suro akabvuma kuti angamuchengetere mwana wake. Mukadzi wakaswera achisakura. Zuva rakazoti raapapa wakaimba urwu rwiya achiti Surowo ye, surowo ye, surowo ye. Uya ne mwana, uya ne mwana, atende kumba. Zware mono, zware muno kotera wera. Reno wera, reno wera, semironga. Ewe, 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 mwana. Surowo Yetsuruwoye Uyanemwana tende kumba Zuaremuno kotera wera Renowera semironga Ewoye mwanangu Tsuru wakaramba kuyanemwana Mukadzi wakafungwa ndoitenyi wakatora shamba akaribereka akaenda naro kumusha apo akasvika kumusha murume wako akabvunza kuti mwana uri kupi wakati mwana uchakarara murume akabvunza kuti nekushatirwa kuti ndoda kuona mwana mukadzi wakabvisa mbereko munzvimbo yemwana shamba rakabuda murume akabvunza kuti mwana uri kupi wakataura nyaya yese kuti mwana watorwa ndisoro masikati wakaamba zvekuimba achiti Tsuruwoye Uyanemwana tende kumba Zuaremuno kotera wera Renowera semironga Ewoye mwanangu Tsuruwoye wakabva uyanemwana ndipo pakagumira sarugano
Baba wako waendepi?
Chamlimwae.
Andina baba?
Chamlimwae.
Mai wako ndiani?
Chamlimwae.
Waenda kumuriwo?
Chamlimwae.
Muriwonyi?
Chamlimwae.
Musosongu nemoa?
Chamlimwae.
Baba wako ndiani?
And that, dear friends, brings our music show for today to a close. I hope you enjoyed listening to Music Time in Africa and that you'll be with me again next week at the same time. Thank you all for the nice letters we've been receiving. And a special thanks to Kemjika Madike of Orlu in Imo State, Nigeria, and to Zakari Aliu Adogi of Kaduna in Nigeria. Your letters were most informative and very interesting. And for those of you who do not have my address, it's Music Time in Africa, African Service, Voice of America, Washington, D.C., 20547. Once again, it's Music Time in Africa, African Service, Voice of America, Washington, D.C., 20547. And now, friends, this is Sue Moran saying so long, and do have a nice week. This has been Music Time in Africa.